Let me tell you about my city. Let me tell you about my city. Just like any other city, Gwinezwino is really pretty. Gwinezwino is really ugly, but none can stop me. Zunumbo avira se chili, zutapera se loli. Kana wine bigger, we turn lonely. I swear, kana wine bigger, we turn lonely. I know, cause sometimes zinu is really funny. Arare ayirarwe, arare ayirarwe, arare ayirarwe, arare ayirarwe. Anzi mari ayirare, saka iwe uzarare. Chicha ita urare, mungu domisina mare. Arare ayirarwe, arare ayirarwe, arare ayirarwe, arare ayirarwe. Anzi mari ayirare, saka iwe uzarare. Chicha ita urare, mungu domisina mare. Chingamiti, ramangwana rako rinozoshungurudza. Usasiya mume isina anofudza. Bara padoroba usaita sefuza. Usangova muridzi itawo muridzi. Usarivara iwe usadzika midzi. Chero zvakuvavira ose tsangamidzi. Usafunduka tarirawo kuna tenzi. Uchanjere mapera neganda rewai. Uchanjere mapera neganda rewai. Uchanjere mapera neganda rewai. Uchanjere mapera neganda rewai. Arare ayirarwe, arare ayirarwe. Arare ayirarwe, arare ayirarwe. Anzi mari ayirare, saka iwe usarare. Chicha ita urare, mungudo musina mare. Arare ayirarwe, arare ayirarwe. Arare ayirarwe, arare ayirarwe. Anzi mari ayirare, saka iwe usarare. Chicha ita urare, mungudo usina mare.